Mungu takanzoti yaka haya company inaitwa Nancy Ballard kuno ku Washington for $500,000 US. Company inaita zve lobbying kuno ku Washington. Ndingati mafungira acho ndinowanzwisisa asi kuti zvishande nekuti kuno ku Washington zve lobbying ndo mashandiro avanoita. Asi kuti zvishande in the case of nyika yakaita seZimbabwe kunongoshodiwawo kuti paitwe mareforms anodhila nenyaya dzemasanctions iwayo nekuti Zimbabwe inyika diki isina mainterest ari strategic ekuti vekuamerica vangaite overlook dzimwe nyaya
mataura kuti hamuna chokwadi kuti zvingashanda sei muchidaro
zvekudaro nokuti isusu hurumende inenge iri kuti kune ava veBallard itai zvelobbying Washington asi isu kumusha hatisi kunyanyoita zvemareform edemokrasi handisati ndanzwa kana mabills anoenda mberi kunoripila vanaipa vaya mukatarisa infact US yacho hakuna kupfuura mazuva akawanda ichitoextenda masanctions and ichicomplaina futi nyaya yehuman rights kuZimbabwe zvokura kuti paagenda pavo vari kuda kunyatsoona mareforms and havasi kumaona mareforms iwayo on nyaya dzehuman rights nekubhadhara mafarmers compensation etc.
Munoona kambani iyi ichibudirira here mukuchenesa zita rehurumende yeZimbabwe?
Ndoona kunge ichanetseka. Attitude yehurumende iyi yeadministration iyi makainzwa mega kuti mukuru wacho ano maonero ake on nyaya dzekuAfrica is quite indifferent. Saka to really drive a point home unofanira une case yakasimba kuti administration iripo izvino ichinje attitude yayo towards Zimbabwe.
Pane zvinhu here zvinokwanisiwa kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvinogona kuti zita ravo ribude rakachena mumaziso evanhu veAmerica pasina zvokushandisa mari yakawanda kudaro?
Zvakawanda zvavaikwanisa kuita, zvakawandisisa. For example, malegislative reforms atataura hapana mari inoshandwa kungoenda kuparliament kwedu kuendesa mabills tutanga kureforma. Imwe nyaya yedialogue neopposition zvinhu zvangabatsire kesi yedu kuonekwa kuti pane kufambidzana neopposition. Pane makesi akawanda evanhu veopposition vari kuendeswa kumatare. Zvinhu zvakadaro zvoita kuti vakaisa masanctions vati muchiri kuendera mberi nekushungurudza vanhu zvisiri mumagwaro ehuman rights. Zvimutemo zvekuti watuka president zvimaholdover zvemutemo kunguva yaMugabe bisai zvinhu zvakadaro hapana mari inoshanda, but it starts to clean up image yekuti dispensation yasiyana neyavaMugabe.
Dene manga muri uchipanga mazano wehurumende yeZimbabwe maivataurira chii?
Ndaivataurira kuti munhu anofanira kulida campaign yekusimudza masanctions ndiwo vamunangagwa. Ndavaudze vanhu, ndaivaudza kuti ngatiudze vanhu vemusangano izvi zvekuti ngatimachei kuembasi yeAmerica zvikuratidza kunge musangano usina meseji imwe chete panyaya yemasanctions. Vamwe vari kuda kuita programu yekubvisa masanctions through malobbyist etc. Asi kune rimwe divi tiri kuona mahovhet vachitaurawo zvavo zvekutuka. Ngatiitei programu yedu mushe mushe tichitaura nemaamerican aya tioda kusibvisa masanctions aya and tioda kuita mareforms edu ekubvisa masanctions aya and he must lead that effort really visible.